Musi wechishanu Maneru, nzvimbo yemutasa inobata mawadzi, ward 10 kunonzi kusamaringa, ward 19 moyo shumba dombo, ward 18 nyakatsapa shamu, neward 24 kwamapara. Nzvimbo idzi dzakawirwa nedambudziko rechimvura mawe, dzakatanga pakati peusiku kuma 2:11 zvokuti patakazofamba nezuro tichiita assessment mumawadzi aya, takaona misha mizhinji yakabviswa madenga neimwewo yakadonhedzwa madziro ayo, nemagadheni nemuminda magwere akadonhedzerwa pasi.
Muungati imhuri ngani dzakawirwa nedambudziko iri?
Misha yandakasvika chaiyo chaiyo ndichinyora pasi ndakaverenga misha 57, but handina chokwadi kuti ndiyo yese here, nekuti handina kukwanisa kutenderera nzvimbo yacho yese because yakataramuka uyezve ihombe. Takange tatumana tumana kwakasiyana. Ndinoziva kuti kune timu yekudistrict administration yaDDC yakabatawo nerumwe rutivi.
Pane vakakuvara here?
Ndine misha mitatu yandakaona yakatodonha ichiwira vanhu vanga varimo. Vo vacho pamusha wekutanga wakaenda kuchipatara pamwe Shumba Clinic wakarapwa wakadzoka kumba. Then umwe musha vanhu vacho ndevechipostori zvavo, saka vadairi mune zvekuenda kunorapwa. Mudzimai wepo akakuvara musoro akanobatsirwa kunzira dzavo dzemarapiro avanoita, ndakanaiswa girisi mumusoro. Ndo vanhu vatanga takanzwa vakakuvara. Vazhinji kwakurungoparara kwemidziyo, nekuti midziyo yakanaiwa nemvura, masofa, mibhedha, matebho, zvese zvakadaro zvakaparara mudambudziko iri. Kuzoti magadheni, magwere mazhinji, tirikutonodzera tova dambudziko renzara mukati menzvimbo. Magadheni, miriwo, bhinzi dzanga dzarimwa nevanhu zvakapera kuparadzwa zvese.
Zvii semaoniro enyu zvingade kuitirwa vanhu ava kuti upenyu hwavo huvewo pari nani?
Padambudziko kukura kwarakaita pane zvinhu zvakawanda zviri kudikana, asi ndinofara kuti ofisi yaDDC nezuro pataifamba vaibatana nevanhu vatatiinavo vachida kunzwa kuti vangapa rubatsiro rwupi. Saka ndakazopiwa information yekuti pane vakanga vapwanyirwa dzimba idzi, misha inokwana 4 or 5 vakazopiwa matend.
Ko, sei dzimba dzakawanda kudaro dzakadonha nemhepo nemvura?
Inyaya yekuti vakavaka dzimba idzi pasina simende. Chinoita kuti vavake pasina simende hakusi kuti havazivi kuti dzinodiya simende kuti dzisimbe, asi kutoshaya.
Ko, pane zvekupfeka apa pangadiwe zvinhu zvakaita sei vasarwaka?
Nguva yatiri yatonguva yekutonhora, vanhu dai vakakwanisa kubatsirawo nezvinodziya angava mablankets, vanokwanisa kubatsira zvakare nelighting. Munoona kuti dambudziko iri riri kuitika mumisha ari manheru kunyanya, saka makendu haazoiti kushandisa kubakidza kuti vanhu vaone. Saka zvimwe zvinhu zvakangokosha kuti mikova ibatsirike nemalights anotakurika esola aya, kuitira kuti panenge paitawo dambudziko vanhu vanokwanisa kuvhenekerana vachiona.